Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetshulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wemuvhuro, mbudzi 8, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti kwemazuva matatu adarika hakuna munhu afa nechirwere cheCOVID-19.
Nyaya yakaitika paBusiness TV nderekuti pane zviga zvatinotarirwa neboka rinonzi Financial Action Task Force.
Hurumende inoti mutemo unoona nezvemasangano akazvimirira oga hausati wawandudzwa sezvo richiri bhiri uye vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo.
Tikada kuti tigozopa vamwe pana zviita hapana chavanenge vachakwanisa kutenga nekuti kutaura kudai izvi vemabhizimisi vakutogadzirira kukwidza mitengo mushure mekungonza kuti vashandi vehurumende vatarisira kupiwa bhonasi.
Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kupiwa bhonasi vose mwedzi uno sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Vanhu voyambirwa kuti vangwarire chirwere chechimbwa mupengo sezvo imbwa zhinji dzisina kubayiwa nhomba yechirwere ichi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva retatu pasina munhu ati afa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nemashanu kana kuti 4,685. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava gumi nevaviri vana vechikoro kubva mudunhu reBulawayo. Vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nematatu zvine zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 133,189. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi manomwe nechimwe zvine mazana masere nemakumi matanhatu nemanomwe 3,371,867 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere zvine mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 2,648,740 vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa kuti inyatsoshanda. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda. Gurukota runoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi varamba kuti hurumende yakatodzika mutemo mutsva unoona nezvemasangano akazvimirira apo yakaburitsa bhiri rePrivate Voluntary Organization Bill nemusi wechishanu mugwaro rayo reGovernment Gazette. Vaziyambi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakasununguka kuzeya zvavakaburitsa izvi usati wave mutemo. Vanotiwo hurumende mukuita izvi iri kuzadzikisa kurudziro dziri kuitwa pasi rose kuti pasaumbwe masangano akazvimirira oga anozoita zveutororo kana kushanda nevanopfurikidza mwero. Asi mamwe masangano akazvimirira oga akaudza Studio 7 kuti hurumende yakabva yauraya nhunzi iri pahuma nedemo mukuzadzikisa kwainoti iri kuda kuita zviri kukurudzirwa nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 pakufambiswa kwemari. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaziyambi.
Nyaya yakaitika paBusiness TV nderekuti pane zviga zvatinotarirwa neboka rinonzi Financial Action Task Force, FATF, inoongorora nyaya dzekumari dzinotorwa nevanhu dzakasviba dzochenerwa inonzi money laundering. Saka boka iroro rine zvavakatipa murecommendation yavo yavaiti number 8 kuti endai munogadzira zvakati zvakati maringe nemaNGO. Ndo zvatakaita inonzi muchirungu to comply with my recommendation. Saka taita kugadzira mutemo, takabva taita rinonzi bill. Bill unenge usati waamutemo. Tikange tawabikwa nana mazvikokota vedu vanonyora mutemo, taenda nawo kucabinet yaapprova, tinobva tagazeta. Tagazeta tobva tachiti vanhu hewo mutemo, chikurukurai muchitiudza kuti munoona sei zvedzemere kana kuti zvibviswe. Taakumirira manje kuti vanhu vanyorere kuna kraka weparamende akomicheta anonoita mapublic hearing vachivaudza kuti vanofunga sei ivo kana vazenge vagadzira manje ripoti dzavo dzoenda muparamende, tochinodibeta isu tochipindura sehurumende kuti aiwa apa pamuri kuti zvakati zvakati panosungirwa kunge pakati kuti zvibude so, tochikakaradzana kusvikira tabuda nemutemo chaiwo chaiwo unenge uchazopasa.
Mataura nyaya imimi ye inonzi Financial Action Task Force iri kuti padzikwe mitemo yakadai, chavanenge vachikurudzira kuti nyika dzidzike mitemo yakadai, chinenge chiri chikonzero chei chaizvo?
Chikonzero chacho chihombe ndechekuti zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kufoma vari kugadzira anonzi maNGO vagadzira vasenzesa senzira yekuita money laundering nekupa vayava vanoita zveterrorism mari. Ikoko yakarejestwa kunzi iri kuita zvekupa vanhu food aid, but imwe mari yachona yodhaivhetwa kana kuti yoendeswa nenzira isiriyo yonopa vanoita zveterrorism kana kuti zvechitororo mari dzachona. So avava vakati aiwa isai mitemo inoratidza kuti kana munhu arejesa NGO yake anosungirwa kuita zvaakarejestirwa. Ndo zvavari kutaura. Donzo riri rekuti vanhu vasanyanye kuita zvekuti vanosenzesa maorganization kuita money laundering kana kufinansa terrorism activities.
Asi kavamwe vanenge vari kuti hurumende yabva yati mudzimu waro bonga kuona huku dzichirwa, yabva yanyanyoomesera iwo vemasangano akazvimirira ava ichiita sekuti iri kuda kuzadzikisa izvo zvakataurwa neveFATF.
Ndo mhaka tiri muprocess kana tiri mushishi yekuti tigadzire mutemo kuti ivo vanogonawo kuenda kuparamende vonoti kuti apa panyaisa kusunga, hapasi kuenderana nezvatakanzi tiite. Voenda vonotaura kuti apa basa redu mungadai mukadai harishande, hazvifambe zvakanaka. Kugadzirwa kwemutemo yedu kune process iyo yekuti kunoita mapublic hearing, vari maspecialist groups vava vanenge vari vana mazvikokota vonyorawo futi voenda ikoko vachinopa mazano avo, ripoti yobva yaburitsa izvozvo papa pemadai mukadai hazvizobuda. Saka ndopa danho ratave ipapo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunare muHarare. Mangwana tichanzwawo kubva kubato rinopikisa reMDC Alliance nezvemutemo mutsva uri kuda kudzikwa uyo. Mutauriri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti pamari dzebonus dzavakatenderana nehurumende musangano yavanga vachiita vari kuda kuti mari iyi iuye yose mwedzi uno, kwete kuti vamwe vashandi vazopuwa mwedzi inotevera sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakatenda kuti hurumende semakore ose ichapa vashandi mari kutanga mwedzi uno. Asi zvekuti vanopuwa mari yakawanda zvakadii uye rini zvinonzi hazvisati zvatenderanwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamushangu.
Zviro kwazvo takatarisira kunge tichiwana mabhonasi womwedzi uno wambudzi
kuburikiza ne hurukuru dzatakaita ne hurumende pamisangano yedu yapfuura. Hatina kunge taridzana kuti panga vane kusawirirana, asi chatakangosiya chisina kunge chazadziswa icho hurumende yakanga yati change ichiongorora inyaya yehuwandu hwemari itichange tichiwana.
Sevashandi izvi zvamuri kutarisira?
Isu sevashandi tinotarisirwa kuti mari yedu sekuti yagara iri shoma iripo. Hurumende ikange yatevedzera tsika yanga yombetika kumashure yokuti yaitipa mihoro inongova iyo yemari yetinotambira chete isine nemaarawensis, zvinobva zvazotiremera kuti mari yedu inongouya iri pasina. Saka sevashandi takanga takapa chichemo kuhurumende kuti ngaingoti zvose zvinowanikwa papayslip yedu ngazvinge zvichingoya zvakapetwa kaviri kuti mhuri yedu inge ichitenga. Saka takatarisira kuona mhinduro inofadza kubva kuhurumende, nokuti pari zvino mari yachona hapana chairi kutenga chetiri kuwana.
Ko, panyaya yemisangano yekuti miwedzerwe mari yamunotambira pamwedzi zvamira sei?
Tainge takatarisira kuti tichange tichiita misangano yekugadziridza mihoro yedu, sezvo isingachatengi pamwedzi iwoyo yatabva, asi tinoona sokuti hazvina kunge zvafamba zvakanaka. Saka itarisiro yedu yokuti kunyange pamabhonasi achona kana ouya, hurumende ngainge ichitarisa izvozvo kuti haina kuzonge yakwanisa kuwedzera vashandi mihoro pamwedzi yapfuura, uye vashandi vose ngavapiwe bhonasi iyi pamwedzi mumwe chete wambudzi, zvichienderana nekudonha simba kunoita pamari yedu. Tikada kuti tigozopa vamwe panazviita, hapana chavanenge vachakwanisa kutenga, nokuti kutaura kudai izvi vemabhizimisi vakutogadzirira kukwidza mitengo mushure mekungonzwa kuti vashandi vehurumende vatarisira kupiwa bhonasi.
Tichitaurawo navamavhima vari kuti hurumende yaedza nepose painogona kuti inge ichiwedzera vashandi gore rino, munoti kudii?
Sevashandi vehurumende hatirambe kuti hurumende yakawedzera upfu mupoto, asi kuti sadza harina kukora. Upfu hwaiva kushoma, kwakawedzekwa zviro kwazvo, asi sadza harina kukora.
Munorevei apa?
Nyaya iripo ndeyekuti tinoda kutarisa kuti pavakawedzera chii changa chichiitika nemitengo yezvinhu panyika pano. Taitadza kunotenga, taizosara tonotenga zvinhu kana kunoora mari. Vemabhizimisi vatoshandisa misika mitema kukwidza mitengo yezvinhu. Saka tairamba tichingoteverera mumashure tichingochema. Ndo saka tairamba tichikumbira hurumende kuti ngatirambe tichigara pasi tichiita musangano tigadzirise dambudziko raramba ruvavarira upenyu hwedu pakushaya simba kwemari yedu yatainge tichiora.
Mutauri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare. Apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 sachave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vanhu vakawanda vave kuvamba mapato matsva ezvematongerwo enyika anopikisa. Svondo rapera vaimbova nhengo yeZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vakaparura bato ravo idzva rinonzi Front for Economic Emancipation kana kuti FES. Ko, izvi zvinorevei chaizvo? Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanova mukuru weMedia Center.
Kunyuka kwemapato zvinhu zvinongoitika muZimbabwe poga poga panoitika sarudzo. Tinoona mapato matsva achibuda, ndo yavatsvika yomuno yekuti kunoita mapato ezvematongerwo enyika matsva kana sarudzo yoenda ichisevera.
Izvi zvinorevei, zvinobatsira here musarudzo kuti tione mapato matsva kana mapato achiwanda sarudzo dzisati dzasvika?
Handidziko rerekuti munga munotarisiwa yevanoongorora zvematongerwo enyika ndeyekuti dei pava nekubatana kwemapato anopikisa kuitira kuti bato rekutonga rive rinowana iya yatingati competition yakati simbei kubva kune mapato anopikisa. Asi kubuda tuivi kwemapato akasiyana-siyana uku kunokunda tarisiro iyoyo yekuti pave nokubatana kwemapato kuti arwise bato riri kutonga reZANU PF.
Tinoona zvakare vazhinji vanokurudzira kuti dai paitwa mitemo yesarudzo yakajeka kana kuti electoral reform. Izvi zvinobatsirwa here nekunyuka kwemapato matsva?
Zvekunyuka kwemapato matsva hazvo hazvingadziviriri kuti pave nemaelectoral reforms. Maelectoral reforms zvingati madzivirira ihurumende iripo inenge isingamati nekuti mapato anonyuka haangambishi kuti pave nevandudzo yemitemo kana kuti maitirwo esarudzo.
Pane vamwe vanotizve kuwanda kwemapato aya kunopatsanura mavhoti panguva yesarudzo kune avo vane mapato makuru. Munoona sei izvi?
Naizvozvo ndoo zvandanga ndichizama kutaura pandanga ndichiti panoda kuti pave nemubatanidzo wemapato anopikisa kuti vave vanokwanisa kukombita kana kuti kukwikwidzana nezvamutiro zvakati zvimbere. Izvozvo zvamukutaura kuti anoona zvigwanazvita ndozvaaenderipo vanototara pamwe mapato anonyuka ari kukonzerwa nezvamutiro inenge ichida kumashura mashura mavhoti evanhu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNS Mudzengi vanhu vamukuru wemedia center vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden hwekumanikidza vashandi vose kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19 kana vasina zvikonzero zvakati tsvikiti huri kutarisirwa kupikiswa zvakasimba nevanoti vanhu vane kodzero yekusabayiwa nhomba kana vasingadi. Hurumende yavaBiden iri kutarisirwa vhiki rino kutura mapepa kumatare ekupikisa avo vari kuti kumanikidza vanhu kuvabaya nhomba kutyora bumburo remitemo. Vamwe vanhu vatotangawo kuratidzira vachiti havadi kumanikidzwa kubayiwa nhomba. Hurumende inoti bhizinisi rose rine vashandi vanodarika zana rinofanira kuona kuti vabayiwa nhomba. Mamwe makereke, mabhizimisi nemamwe matunhu ari kupikisa akabva akwirawo kumatare. Asi vakuru vehurumende vanoti ikodzero yavo kuona kuti utano hwevashandi hwachengetedzeka pabasa. Mubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica weEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS wakatembera zvirango vatungamiri vechiuto venyika yeGuinea neMali nemhuri dzavo nenyaya yekuramba kuita sarudzo dzechekerere. Musangano weECOWAS uyu wakaitirwa kuGhana nemusi wesvondo. Gungano renyika gumi neshanu iri rakatiwo mauto emuGuinea asunungure mutungamiri akabviswa pachigaro nechisimba vaAlpha Conde. Vanhu varikurudzirwa kumhanya kuchipatara kana vakarumwa nembwa sezvo paine mukana wekuti vanogona kubatwa nechirwere chechimbwa mupengo kana imbwa inenge yavaruma isina kubayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere ichi. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hwemhuka vanoshanda mubazi rezvemhuka kana kuti
Department of Veterinary Services
vaLambert Farai Gwenure vanoti veruzhinji vari munjodzi yekubata chirwere ichi sezvo imbwa dzakawanda dzisina kubayiwa majekiseni munguva yeCovid-19 kutanga gore rapera. VaGwenure vakamirirawo nyika musangano reGlobal Alliance for Rabies vanoti Zimbabwe ine imbwa dzinosvika miriyoni imwe chete nemazana matanhatu kana kuti 1.6 million idzo dzinofanirwa kubayiwa nhomba iyoyi rokuti denda iri risapararire.
Rega rega vanhu vanosvika 7000 muHarare vanorumwa nembwa, zvokuti tikada kubatanidza mari dzinoshandiswa pakurapwa varumwa nembwa idzi zvichienzaniswa nemari yokubayisa imbwa, tinoona kuti mari yokubayisa imbwa inongoita $1 kana kuti 100 pounds, zvokuti zviri nani kugara takabayisa imbwa.
Vaendererawo mberi vachiti
roga roga vanhu vanosvika 700 muHarare vanorumwa nembwa, zvokuti tikada kubatanidza mari dzinoshandiswa pakurapa varumwa nembwa idzi zvichienzaniswa nemari yokubayisa imbwa, tinoona kuti mari yokuisa imbwa inongoita $1 kana kuti 100 pounds, zvokuti zviri nani kugara takabayisa imbwa.
vagwenure vanoti hurumende inotenga nhomba dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi mashanu 450,000 pagore vachiti nhomba iyi
haikwane
sezvo imbwa dzichifanirwa kubayiwa katatu mumakore anotevedzana kuti huturu hwedenda iri huparadzwe zvachose mumwe mugari wemuHarare vakuda kwashe Clinton Tavaziva vanoti ichokwadi kuti sangano reSociety for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA harina kufamba famba munzvimbo dzinogara vanhu panguva yelockdown.
Inini hangu semunhuwo anofarirawo imbwa anovawo munhu anochengetawo imbwa chekutanga chinoitika ndechekuti kune mavet anombofamba achienda mumaareas ese ini hangu semandogara muHarare vanotozikanwa kunzi mazuva akati vanenge vari kuGlenview mazuva akati vanenge vari kuDZ mazuva akati vanenge vari kwakati izvi zvinenge zvichiitwa mahigh density areas and then kumatongoti kumalow density areas vanoita maperiods ekuti at least every year vanouya katu vachibaya rebis vanozoitawo mazvimwewo zvimama vaccination pacho chinhu chavanenge vachibaya kunyanyanya inenge iri rebis inenge yakachipa chaizvo inenge ichiita sekuti iwe dollar kana kungoti 100 bond hadziri mari dzemuno but kubva pakatanga lockdown vakazengewo vasingachafambiwo nekuti to vanhu vanga vasinawo mari yekuti pamwe vangabayisa imbwa imomba musina muriwo nekuti imbwa dzekunoktown hadzivhimi
Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vayambira vagari vemuHarare kuti vasachengete imbwa pamisha yavo nokuti dzimba zhinji dzinofanira kuita imbwa imwe chete inovharirwa mufenzi. VaChideme vanoti imbwa dzinoparadzira zvirwere zvakawanda nokudaro vanhu vanofanirwa kugara vakaenda kunodzibaisa majekiseni nguva nenguva kuti vachengetedze utano hwemhuri dzavo nevavakidzani. VaChideme vaendera mberi vachiti munhu akarumwa nembwa isina kubayiwa imhosva huru chaiyo.
Ungu tine urongwa hwekufamba mudzimba tichiona kuti population yembwa pamba yakamira sei. Vanenge vaine dzakawandisa tichitaurana navo kuti dzinge dzichikamuka uye imbwa dzatinoti pachirungu mastray dogs tinoshanda neveSPCA kuona kuti todziita sei. Dzimwe tinodziradzika dzimwe dzinotoka dzoenda kuSPCA. Chidonzo riri rekuti chirwere cherebis chisatekeshere neguta nekuti chirwere cherebis chichinge changokubata hauponi unongozoenda kuhospitari wonozororako uri ikoko hapana zvopona pachirwere cherebis ndosaka uchiti munhu imbwa yako ikaruma munhu akabatwa nerebis inenge ichito iri mhosva yaunoendera kukoti nekuti unenge waponda munhu.
Sangano reDepartment of Veterinary Services rine mabhuku akanyorwa navagwenhure akadhindwa mururimi rwechishona neisindebele ayo anopiwa vana vechikoro pachena kuti vakure vachiziva kukosha kwekuchengeta imbwa iine utano hwakanaka. Vagwenhure vanoti mugari wese wemuHarare anofanira kutevedzera mitemo kana kuti yeguta pakuchengeta mhuka. Mushandi wekuZimbabwe Society for the Prevention of Cruelty to Animals uyo aramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo nokudaro mbwa dzave kungoregedzwa dzichingofamba famba izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo zvakare vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru pasi rose vanofa pagore mushure mekunge varumwa nembwa dzine chirwere chechimbwa mupengo. Chimbwa mupengo chinotapurirwa nemate mumhuka inenge iine hurwere uye mhuka dzemusango kusanganisira muremwa remwa makava zvidembo nezvimwe
zvinokwanisa
kutapurira imbwa chirwere ichi chogumawo chabata vanhu. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vanonzwa kudziya muviri, tema musoro, kunzwa sevave kuoma mutezo uye kutanga kuita sevakazungaira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Munhau dzemitambo, chikwata cheCapes United chadoma Lloyd Chitembwe semurayiridzi wacho mutsva zvichitevera kudzingwa kwakaitwa Darlington Dodo. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechikwata ichi vafara ijere. Vanoti Chitembwe apiwa basa iri kwemakore matatu anotevera zvichienderana nekuti chikwata chake chiri kutamba sei panguva.
So this is a 3-year contract renewable depending on performance.
Vajere vanoti Chitembwe ari kuuya nevatevedzeri vake avo aive navo kuHarare City kusanganisira Nelson Matongorere fungai kwashi na tonderai marume avo aimboraridza navo mazuva ayo aive ku Capes United.
The first assistant is Mr. Matongore and the second assistant is Total Kwashi.
Asati aenda ku Harare City muna 2019 Chitembwe akatora mukombe we league ne Capes United muna 2016 uye kutungamira chikwata ichi kusvika mumin league stage ye Cup Champions League muna 2017. Chitembwe anoti ari kufara kudzoka kumakepekepe achiwedzera iye kuti ari kuona vachibudirira atarisa vatambi ve Capes United varipo.
I've watched a few games when we played them when I was at Harare City. You can see the potential within the group. You can see some
vavona vachitamba ndiri ku Harare City varikuratidza kuti vane talenta uyezve nechungu dzekubudirira.
Mukuru wesangano revatsigiri vechikwata ichi uyezve vari nhengo yebhodhi reCapes United vaAbraham Kawadza vanoti vari kufara kuti Chitembwe adzoka kumusha.
Tiri kufara zvakanaka chaizvo kuti Roy adzoka kumusha. It's a big institution, so kuzvira kwenye Capes team hombe. Saka team hombe inodawo macoach who have been tried and tested. Saka tiri kufara kuti adzoka.
Capes United iyo yaityisa munhabvu muZimbabwe yadzikira zvinotyisa zvekuti zvikwata zvese zvave kuda kutamba nayo kuti zvikunde. Chikwata ichi chakabuditswa munharaunda yekutanga makundano echibuku Super Cup izvo zvakakonzeresa kuti dhodho adzingwe. Asi vakawadza vanoti vari kutarisa shanduko huru nekuya kwaChitembwe vachiti vari kuda mikombe nekutamba muAfrika zvekare.
Atinai pari pakasira taipa chinhano chepamusoro chaizvo. Saka chinhano ichocho chotakatarisira nekuendera mberi, including kuina mukombe chaiwo nekuvina machampionship nekudzoka muAfrica like we did makore apfuura.
Asi Chitembwe achamboti nonokei kuwana mitambo sezvo svondo rino kusina mitambo muZimbabwe nekuti chikwata chenyika chine mitambo miviri neSouth Africa neChina pamwe neEthiopia National Sports Stadium nesvondo. Ndiyo mitambo yekugumisira yemaWarriors makwikwi e2022 World Cup. Zimbabwe yakatobuda kare makwikwi ekata World Cup aya. Uye murairidzi wechikwata ichi Noven Mapeza anoti ave kuumba chikwata chinokwikwidza zvakasimba kumakwikwi Africa Cup of Nations kuCameroon gore rinouya. Vamwe vatambi vechikwata chemunyika vanotambira muZimbabwe vatosimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM chirutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19 uye mapato matsva ezvematongerwo enyika ovambwa pamberi pesarudzo dza2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezvongo yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti kwemazuva matatu adarika hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Hurumende inoti mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga hausati wavandudzwa sezvo chayakangoita kuburitsa bhiri uye vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo usati wava mutemo. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kupiwa mari dzavo dzebonus vose mwedzi uno sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anukonika ene mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa naudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.